Kanaka va tereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pane vaya vanofunga kuti kana tisipo isu hapana musangano uchaitwa, hapana kutaurana kuchaitwa, ndofunga ndakamboshandisa mahwi okuti zviroto.
Misangano pakati pavamunangagwa nemamwe mapato anopikisa woenderera mberi nhasi pasina MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa. Tine hurukuro nava Obed Gutu.
Kuti nhaurirano dzemudzitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa. Zvimwe zvese zvokuti kwai vana kuru vani mumadhikashen navamwe vese munotaura vanonzanava vanoimba vekuaikiridza vamudeki vonzikaindavaa kurata zvamunangagwa havasi pachii.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Petsai Ruhanya vanoti nhaurirano dzisina vachamisa idambe. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makomiti mana akaumbwa svondo rapera nemapato ezvematongerwo enyika akapinda musangano wekugadzirisa matambudziko ari munyika wakashedzerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ari kutarisirwa kutanga basa nhasi kuburikidza nekuita misangano. Makomiti mana aya anoti yekutanga inoona nezvekuumbwa kwehwaro hwenhaurirano, yechipiri iri yedingindira rezvichazeiwa munhaurirano idzi. Komiti yechitatu yakanangana nekudoma muyananisi achatungamirira nhaurirano, kwozotiwo komiti yechina iyo ichange ichiona nezvemafambisirwo anenge achiitwa nhaurirano pamwe nekukomekedza zvinofanira kunge zvichiteverwa. Pamusangano wekutanga vatungamiri vemapato anosvika makumi maviri kusanganisira reZANU-PF ravamunangagwa vakapinda mumusangano uyu. Asi pamusangano wepiri vatungamiri vemapato matatu vanoti vanowa manyika veBuild Zimbabwe Alliance vaDaniel Shumba pamwe navaTimothy Chiguvare havana kupinda mumisangano iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa havanawo kupinda misangano yose iyi. Mutedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vaObed Gutu vanoti kutanga basa kwemakomiti aya ndiyo nhano yekutanga munhaurirano dzichaunza kugadzikana mukati menyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Anenge achitanga kuita yavanoti muchirungu iwo mainaugural meetings avo committee by committee. Chinangwa chiri chekuti ndo panotanga kunyanya komiti iya yatingangoti institutional framework iyo yandinengewo ndiri nhenge imomo, tichiona kuti dialogue inoitwa structure yacho kana kuti chimiro chayo inenge yakamira sei.
Saka tingati here vaGutu nhaurirano chaidzo chaidzo dzatotanga kuburikidza nekutanga basa kwemakomiti uku?
Ndoda kuti vateereri vazive kuti dialogue chaiyo haisati yatanga. Apa tingangoti tiri pamavambo chaiwo, hatisati tanatsokupinda munyaya mumongo. Ndosaka misangano yanhasi iyo iriyo kutanga kuona kuti tagarisana pasi kudai sevana veZimbabwe. Nhaurirano idzi dzichatora form kana kuti structure yakaita sei. Ndosaka tichiona pane komiti yeinstitutional framework, pane komiti yeagenda kuti chichazenge chiri panhaurirano chii, kouyawo komiti yetingangoti muchirungu yaconvena kana kuti yetingangoti yesachigaro anezenge ari iye anoita chair dialogue.
Pane mazita here ati akandwawo mudariro kana kuti komiti yekudoma vachatungamira nhaurirano ndo inobuda nemazita iwayo.
Hapasati pawiriranwa kuti konvina achavani. Saka iyo komiti inoona nezvakonvina ndo zvainenge yakudzeya manje kuti konvina watinoda toda konvina akaita sei. Toda konvina wemuchechi here, toda konvina wemubhizinesi here, toda konvina wemaconstitutional bodies here, toda retired judge here, toda a former head of state muna Africa here, kana even outside Africa.
Kune vamwe vari kuti zvese izvi kudzana kwembwa kana pasina bato reMDC. Zvinoriwa here kuti bato iri rikazoti rapindawo munhaurirano? Mune ma kuputsa zvakare makomiti yekuti mutange patsva.
Unoona jonga nhaurirano idzi dzinonzi ndedzemapolitical actors. Saka vose kunyanya-nyanya mapolitical actors vaya vakakwikwidza mupresidential election. Kana wakokwa ukaramba kuvuya zvakafanana nomuchato ndikakokwa nzuya kumuchato wanhingi ndikasaenda handimhosvaba kuti handina kuenda kwandakokwa. Saka vakakokwa vakasauya hazvimisi musangano izvozvo. Vakauya tinotopembera kuti vaita zvakanaka. Saka kana pane vaya vanofunga kuti kana tisipo isu hapana musangano uchaitwa, hapana kutaurana kuchaitwa, ndofunga ndakamboshandisa mahuyo kuti zviroto vacharamba vachirota pozopepuka chitima chatosvika kumagumo kwachinofanira kunge chasvika vachadya manonoko.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wemDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Avo vanoti kuita nhaurirano pasina mutongi gava kana mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kupedzera hoko padehwe retsindi.
Inini ndinoazirutika kunani hazvigoni kuti inini nditi zvinhu uya kumba kwangu ndiite nhaurirano ndichidzilidha inita Ruhanya kana kuti ini moti iwe Ruhanya uya uri kuWashington nditaurirano newe, especially kana inini waZulu murimo mune zvobvo murimo munorovesa vanhu vanenge vachinditeerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirano nemi. Asi wakaisa vanhu vangu mujere, wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu. Hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu, muyananisa anobvumira navamunangagwa navachamisa. Zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzanava vanoimba vekuhaishuridzava vamuteki vonzi kwai ngavauyeua kuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena. Nyaya yedambudziko romuZimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zami ichishandisa mauto kupira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana. So kuti dambudziko romuZimbabwe ripere panoda kuti MDC inotungamirwa naTsamisa nezami yeyi nemiritari yavo vagare pasi. Asi chimwe chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vaTsamisa navamunangagwa vakagara pasi pano muyananisa anobvumirwa, vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations iwavo because vanhu vokuami vari necoalition government nezami iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezano yeMDC rendonga. But ani inotora position ichisapota zano kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 maelection. Saka eni nhaurirano nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentative eani kuti anzikoti kutambisa nguva.
Asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani? Nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo SADC neAfrican Union.
Aiwa vanhu vomuSADC nemuAfrican Union ndo vanoziva kunyanya South Africa. Nhaurirano dzinofanira kutungamirwa nomunhu anobva muSouth Africa because zvinhu zvichiitika kuZimbabwe zviri kunyanya kubata sereki zvakanyanyisa South Africa neupfumi hwayo nevanhu vayo. Kana vambeki vakaritea chero vakambeita zvavambeki zviya zvachitori nani.
Asi kavamwe vanogona kuti iro bato reANC rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa neZANUPF.
Haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende iripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa. Tarira kana vamugabe vazuru pavakanga vachinetsa sakanga yangu kubuda achitwa diplomasi asi ndiye akazoita mutongo kugava sadhaki chaiita zobuda kuti aiwa sadhuzeni dze 2008 anga asiri maelekeni anga ari mazanamganana handifungi kuti South Africa yanga tadza kuona dambudziko remuzimbabwe nekuwanda kwatakaita muno muSouth Africa ivo vanhu vachitiza kuutongi hwezanhu vamugabe.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vange vari parunare muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tombotarisa musoro enhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald rinenyaya yekuti muutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutungamira urongwa hwekutsvaira munyika kuLake Chivero. Aka ndekechitatu nyika ichiita urongwa hwakadai kubva zvayakatanga chirongwa chekushendesa maguta chishanu chekutanga mwedzi woga woga kubva na 8 mangwanani kusvika na 10 mangwanani akare. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti vanhu vanosvika zviuru mazana mashanu nemaviri vabayiwa nhomba yechirwere chetyphoid kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinotapuriranwa ichi. Bazi rezveutano rinoti rakwanisa kuita izvi kubva zvarakaparura chirongwa ichi nemusi wemuvhuro. Mumashoko kuvatori venhau, bazi iri rinoti rinoda kubaya nhomba vanhu zviuru mazana matatu nemakumi maviri nemashanu panopera chirongwa ichi musi wa 4 chikumi. Bepanhau repaInternet reZimLive rine nyaya yekuti mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari kuramba mashoko ekuti hurumende yave kuronga kuwedzera zvakare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi zvinotevera chiziviso chanzi nevamwe chainge chabva kuZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA chekuti mafuta ekufambisa dzimotokari ainge okwidzwa mutengo zvakare. Asi mashoko avo paTwitter vamutodi vanoti aya manyepo uye mutengo uripo uchagara kwenguva yakareba. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau repaInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nevashandi vepamapurazi kusvika pamari iri pakati pezana rimwe chete nemakumi maviri nerimwe remadhora kana kuti 121 RTGS dollars kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe. Mushandi wepasipasi anga achitambira madhora makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 RTGS dollars. Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe vaGolden Sibanda vanoti zvakanaka kuwedzerwa mari asi nekudhura kwezvinhu haina zvainoshanda. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achingoratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ii, zvakaoma chokwadi. Iyo nyaya yekupuwa mari yehurumende yeZimbabwe nekupuwa neBotswana. Naivedu we, tingaita mutungamiriri shuwa anongofamba akatakura ka empty paper bag. Nekatsvimbo kana kademo. Zviri nani kutomukira kutema munda wako udzare newoko hwevo pane kungomanya pane dzimwe nyika vachingoti tiri kukumbira taakupiwa. China yazotipa, Botswana yazotipa, shuwa Botswana nekanyika kagwenga aka kasina kana chunhu chii chatichabatsirwa nacho chinobuda kuBotswana. Nhasi vaakuramba kuBotswana kuti isu hatina kupa vanhu mari. Taakunzi nouya anonzi Gunu uyu hanzi musateerera manewspaper eHerald iwo ari watinoverenga nguva dzese. Saka toteerera iye zvaanogara iko kuAmerica. Nyaya dzeZimbabwe anodzitaura anodziziva. Tanyara chokwadi, tibatsirei indoitwa Elvis ndogara muCape Town. Iyi taita nyadzi.
Munofara here ikoko kuStudio 7 kunoko tinofara. Mwari kuda apindira marara neZimbabwe kuti nyika yedu iite zvakanaka iudzokere payainge iri. Saka Satana wapindira muZimbabwe kuti vanhu veZimbabwe vapere kufa. Saka ii ndinokumbira kuti wedu wekuti vanhu veZimbabwe ngatibatane tiite chinhu chimwe chete tivake nyika yedu kuti nyika yedu iite zviri nani.
Makadi zvenyu vatepenhu veStudio 7. vane zvangu South Africa Cape Town. Ndafara zvikuru ndichinzwa nyaya yekunzi zvoda kugadziswa nyaya yekunzi tivewo macitizen edzimwe nyika, wekuti macitizen futi eZimbabwe. Ine zvangu ndiri kurama ndiri paCape Town paRobertson. But upenyu hwakaoma nenyaya dzekuti kuti ushande usina kana bepa zvinhu zvakaoma. Kuti uwane something zvinhu zvakaoma, rongori zita rokunzi tiri kuSouth Africa but hapana chatichibudisa. Ndirumwe vamwe vakasina, vakauya vasina mapassport, vabereki vangu vakashaya. It was 2003 apa ndirwa 97. Upenyu hwakaoma ndiruZimbabwe apa ndandisina beth. Ndakaenda kuchikoro zvishoma pandakwanisa napo. Handina kuzokwanisa kupedza wangu but ndakakwanisa pandaikwanisa napo. Ndikanyorawo grace ndikaenda fomu wafomu 2 ndikazodropera ipapo. But zvinhu zvese zvaitwa nenyasha dzamwari nokuti ndandisina chinonzi kana beth certificate zvokuratidza kuti ndii zvakwa cheZimbabwe. Ndachikumbira kuti neZimbabwe yarerutsira vana vakaita senherera takwanisa kuwana mabeth certificate zviri nyore. Kana munhu achingone proof yokutiwo bereki vako vakashayika kana netsamba yekwasabuga chinga kwanisa kuwanawo mabeth certificate kana chitupa zvakareruka.
Makadi makadi zvenyu vatepfenyuri veStudio 7, haisu tinofara. Tiri muno muSouth Africa tinongochema kumusha kuti dene zvinhu zvanga zvanaka. Vamunangagwa navachamisa vagona kutaurirana vahusisana, kwete kutakunyirirana nyoka mhenyu kwavari kuita kuti umwe unoti zvakati, umwe oramba, umwe unoti zvakati, umwe oramba. Hazvichavaki nyika izvi. Tarisai muone ruzhinji rweZimbabwe kutambura, gumwe kunourawa, gumwe kunorwira nokodze zvironda. Hatichazivi kuti totangira papi.
Kwazivai vachamariri vese veStudio 7. Ndinotenda news dzamunotipa. Shuwa zvisina kwadzakarerekera, tinotenda zvikuru. Handina hangu mazwi ekugona kukandidzira zvizhinji, asi mazwi angu mashoma shoma andiruda kuya dai nokunotaura kuimba chete. Imwi baba muri kudenga, makatitarisa tinodzema mizodzi yeropa, tinojema mizozi yeropa. Baba muri kudenga, makatitarisa tinojema mizozi yeropa, tinojema mizozi yeropa. Yemini maita zvinhu basi.
Zvipo zvinosiyana. Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirai kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kutenda vari paFacebook vanosanganisa mukoma John G. Makone vari kuti mukoma Blessing, verengaiwo zita rangu paStudio 7, ndofunga mafara. Frank Chikwari, Pinio Muzondo, Gift Mandiregerera, Joseph Moto, New Life Jumbo, Winston Muodzi, Sarah Mazengera, tinotenda zvikuru. Frank Chikwari, Pinio Muzondo. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuIsrael. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vachatungamira nyika iyi kwemakore akawanda, zvisinei nekuti muchuchisi mukuru wenyika iyi ati vakaita zveuori uye vanofanira kuferefetwa. VaNetanyahu vanga vachiferefetwa kwemakore maviri apfuura vachinzi vaitora mari dzechoko mumwe kubva kushoroma dzemunyika iyi vachizovapawo mabasa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu wePakistan neIndia mushure mekunge mauto enyika mbiri idzi ambokandirana zvombo nekudonedzerana ndege dzehondo. Izvi zvakatanga pakaurayiwa mauto emuIndia makumi mana nechikwata chinopfurikidza mwero cheJaish el Muhammad kana kuti JEM chiri muPakistan. India yakabva yabhomba muPakistan ichiti iri kurwisa chikwata ichi. Asi Pakistan yakabva yadzorerawo ichiti India yainge yopinda nemwenje mudziva. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa musangano wakaitwa nezuro pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea Sashigaro Kim Jong-un wakapera zvechimbi-chimbi pasina kuwirirana muHanoi, Vietnam. Musangano uyu unova wechipiri sezvo vavira vakambosangana kuSingapore wainge wakanangana nekuda kuedza kukurudzira North Korea kuti isarambe ichigadzira zvombo zvemhando yenuclear, ukuwo North Korea ichida kuti America ibvise zvirango zvayakaitemera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo vepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration kuSouth Africa vachikanai Masiya.
Sangano iri kuitwa neNorth Korea neAmerica musangano watingati takatarisa panguva ino yezvematongerwo enyika mukati meAmerica, nokuti America iri kuedza kuderedza zvatingati isusu macost ari maringe nemabasa ainobata kudzimwe nyika, zvikurusa esecurity. Naizvozvo iri kuda kutaura naavo vainorwisa vakawanda, uye izvi tinozviona futi kubudikidza nekubudisa mauto kwayakaita kubva muSyria nekudzimwe nzvimbo. Asi tingati isusu nhaurirano yeNorth Korea neAmerica inenge yakanangana nezvinhu zvitatu. Yakanangana nokuti America ikurudzire North Korea kuti iite yatingati nechirungu denuclearization, irege kugadzira zvombo zvemanyukiriya. Iyayawo yakanangana nesecurity, nekuti tikatarisa hondo dzakaitwa kuma1950s dzakaitwa pakati paAmerica neNorth Korea dzikasara paine tension, hapana kubvumirana kwakazoitwa kunyorerana pasi. Saka tingangoti hondo ichiri kuindirira mberi iri Cold War. Saka mativi maviri aya anoda kuti apagadzirise. Chetatu inyaya yeeconomic integration yeNorth Korea. North Korea iri mukati nezvirango zveupfumi zvakatemerwa neAmerica nezvakatemerwa neUnited Nations. Saka zvinhu zvinoiremerawo, saka inenge ichida kuti dai yasunungurwa.
Anofanira kuenda mberi ndiani?
America seyatingati isusu Big Brother inonga ichida kuti North Korea ive ndiyo inotanga kupa atingati maconcession. Asi North Koreawo inotya kubudikidza nenhoroondo yayakaona zvichiitika kune dzimwe nyika dzakaita sana Libya nedzimwe dzakadaro, kuti America inoti bvisai zvombo, putsai zvombo zvemanyukiriya. Kana yadaro America haichaiti fulfill end of bargain yayo. Asi iyo nyika inenge yaitiwa disarmed, yakumbirwa kuti idini isiye zvombo zvemanyukiriya. Saka North Korea inotya kuti ingobvuma chete kuti iite denuclearized America isati yaitawo maconcessions ayo.
Sokuona kwenyu, chii chiri kukonesa zvibvumirano pakati penyika mbiri idzi?
North Korea inenge ichida kuti painonga ichiita denuclearized America veichibvisawo mauto ayo. Painenge ichipa maconcessions kusecurity yeSouth Korea, Americawo ichibvisawo zvimwe zvirango zveupfumi. Avo vachibvisawo, vamwe vachibvisawo. America izvozvo ndo zvaisingadi, inoda kuti iti iyo North Korea ngaita ngayabvisa zvese. Izvi zvinotyisa North Korea pakuti iyo North Korea inofunga kuti America icharamba ichingoti hazvisati zvakwana bvisai zvinya. Yapedza izvozvo yezvombo ichauya kune imwe nyaya ichingoti bvisai isati yabvisa zvirango zveupfumi. Saka movement inonetsa pakati penyika mbiri idzo tiri kutaura kuti zvisvike pakubvumirana. Saka pane uremu, pacharamba paichiita makakatano, pachiita makakatano. Tichitarisa North Korea leader munhu ane pride, vaTrump womunhu anotonga nepride. Saka gepu ravo richaramba richiti nesei, asi vakaramba vachitaurirana vachasvika pavanogona kuwirirana.
Muzvinafundo chikanai Masiya vepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration vari parunare kuPretoria kwakare natanonoka wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kurangarira ambuya Dorothy Masuka, avo vakashaya kumba kwavo muJohannesburg, South Africa nemusi weMugovera, uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi weSvondo. Mufi aive muimbi ane mukurumbira pasi rose, uye vanhu vakawanda vari kubatana kumuchema. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Moses Chikowero vakanyora bhuku rinonzi African Music Power and Being Colonial Zimbabwe, iro rinotaura nezvenhoroondo dzevaimbi kusanganisirawo Ambuya Masuka, avo vakamboita mukana wekugara pasi navo vachitaura.
Sana makeba vana masekela nana mutukudzi mushakabva katisiya mazuva pfura vakaimba dzimbo dzake vakatoita mbiri muyakawo marara saka ndingati Mbuya Masuku waro panhoroondo yedu yedzimbo vakagara nyika dzakasiyana siyana uye tikatarisa pache zvavo ivo munhu anoita kuti tikwanise kufunga kuti chatingati munhu atikati muafrican munhu rudzii kana kuti muzimbabwen kana kuti musouth african kana kuti muzambian munhu rudzii nokuti pache zvava vaidarika mitsetse yese iyoyo yatinoti zimbabwe tapfuura taenda kuzambia taenda kusouth africa nokuti baba vavo vanga vari muzambia mai vavo musouth african asi vakazvarirwa muzimbabwe saka pache zvava vaizvitora semusouthern african yatingati isusu model of a southern african identity.
Imi mukunyora bhuku renyiri mukoma Mose makakwanisawo here kugara pasi navo muchitaura nezvenhoroondo yavo?
Ndakagara navo Mbuya Masuku, ndakagara navo kwazvo tikakurukura, ndambotsvagurudzawo muzvinyorwa zvainyorwa maako ravo vachitirembire pamusorosoro. Ndakazoenda nemibvunzo kwavari tikakurukura chaizvo kuJoburg kumba kwavo nevazukuru vavo. Munhu akanga akakosha zvokuti haikwanisa kuti unganyore bhuku pamusoro pemhanzi dzezimbabwe usina kugara navo pasi, usina kunzwa kuti imi maonero enyu, kukura kwenyu, mbiri yenyu, mabasa enyu aya maizvifambisawo sei nemaziso enyu pache zvenyu. So ndakakwanisa kuita izvi, zvandinokuitawo nevaimbi vakawanda vandakagara navo pasi makore apfuura.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitaura munhoroondo yekurwisa utongi hweapartheid, vanga vakakosha sei Mbuya Masuku?
Mbuya Masuku ndo vamwe vaimbi vandinoti magandanga emhanzi. Nhasi tikataura zvemagandanga, vazhinji vedu vanoziva vana Mukanya Mapfumo, vana Comrade Chings, vana Mudhara Zex Manatsa nevamwe vakadaro. Mbuya Masuku ndo vamwe vacho vemagamba iwayo emagitari, magamba emhanzi. Nekuti tikatarisa makore vayo udzvanyiriri vatingati apartheid yanga asi musouth africa chete asi kuzimbabwe kwava kuri nematongerwo akadaro iwayo, kunamibhia kwaa nematongerwo angodaro, kwese kwese muafrica nguva yeudzvanyiriri kwaive neutongi husina kusununguka. Saka vanhu vanga vasingakwanisi kutaura zvavaifunga chaizvo mumwoyo yavo, vaitsvagurudza nzira dzokuti saka toita sei kuti tikurukure zvinotinetsa nokuti vanhu vanga vasina kusununguka. Saka vaimbi vaikwanisa kushandisa dzimbo. Mbuya Masuku vakararama upenyu hwekumhanyiswa nevadzvanyiriri vava nokuti vaitungamidza dzimbo dzavo chaizvo dzanga dzakapinza setsono, dzimbo dzakasana Kauleza, vana Lumumba nedzimwe dzakadaro daro, vachishoropodza vana Malani, vachimhanyiswa vakabobva kuzimbabwe yave Rhodesia, vomhanyiswa voenda kusouth africa, vomhanyiswa voenda kuengland. Vanga vari upenyu hwekurwisa vadzvanyiriri kuburikidza nedzimbo dzavo.
Aiwa, tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai muina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.